mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 23 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Madzimai matatu AMDC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira varayiridzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Amai Shila Chirisa Muru, vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas hwakwira kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatatu nechirwere ichi. Pavanhu ava makumi maviri nemumwe vakabva kusouth africa, vamwe vaviri vakatapurirwa munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vari makumi matanhatu nevana 64. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvitanhatu nevanomwe 306,000 vabatwa nechirwere checoronavhairas. Vashaya vachidarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu 8,115. Vaporavo muAfrica vanodarika zviuru zana nemakumi mana nematanhatu 146,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe 8.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemasere 468,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana 4.4 million. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Alliance muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemabasa muzvare Netsaya Marowa vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Gweta revatatu ava vaJeremia Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti dare ranhasi riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vatatu ava vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuti vainge vapambwa vakanosiyiwa kubhindura, asi ivo vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo vakatorwa mumaoko emapurisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekusunga vatatu ava. Hatina kukwanisa kubata muchuchusi mukuru wehurumende vaKumbrai Rhodes kuti tinzwe kuti sei hofisi yavo yange isati yagadzirisa mapepa ari kudiwa aya, sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudairwa. Asi Blessing Zulu West Studio 7 abata vabamu.
Nyaya muzvare mamombe, muzvare chimbiri na muzvare maruva. Takai turika kudare guru redzimosva nechina svondo rapera. Tichiisa chikumbiro chekuti vaongorore patsva matongerwo akanga aitwa chikumbiro ichine dare repasi ramagistrate. Tasvika kukudare ikoko vana muchuchesi vakati vanga vasati vave pachinzvimbo chekuti vaise mhinduro yavo pamberi pedare kuti vari kuzviona sei. Kuti votonga vachibva kunze here kana kuti voramba vari muchirongo. Vakakumbira dare guru kuti nyaya iyi ifudzwe mberi itwe nemusi wemuvhuro 22 June 2020. Nemusi wemuvhuro vana muchuchisi vakanga vasati zvakare vave pachinzvimbo chekuisa mhinduro yavo. Vakati vakanga vaita zvekunyora noruoko vaendesa kune vaizotaipa mhinduro yavo. Vanotaipa mhinduro yacho vainzi vakanga vati vachakwanisa kuzviita nenguva dza11 mangwanani emuvhuro. Asi kuzosvikawo pakudoka kwezuva remuvhuro takanga tisati taona mhinduro yavo. Nyaya iyi tinotarisira kuti ichanzwikwa nhasi ichipiri mudare guru. Tinovimba kuti nedzimwe nguva vana muchuchisi vanenge vaisa mhinduro yavo pamberi pedare.
Zvii zvikonzero zvamuri kupa kuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Tiri kupa zvikonzero zvekuti dare ramagistrate rakatadza kupenengura mutemo unotariswa panenge pachikumbirwa kuti vanhu vatonge vachibva kunze uye vaise chibatiso chekuti vatonge vachibva kunze. Tiri kutaura isu kuti dare repasi ramagistrate rakaresva mukuongorora kwaro mutemo rikanyima vasikana vachibatiso chekuti vatonge vachibva kunze zvisiri pamaererano nemutemo.
Ko muri kukwanisawo here kuti muvaendesere chikafu uye vari kutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu mujeri mavari?
Kubva zvakatanga denda COVID-19 kujera kusikutenderwa kupinzwa chikafu zvakare vashanyi chavo vari kurambidzwa kuuya. Saizvozvo pari zvinotanga tichingokwanisa kuvaona isu semagweta avo mushure mekunge dare ratogura kuti vane kodzero yekuramba vachionekwa nemagweta zvisinei kuti denda iri riripo kana kuti haripo. Asi chikafu vanga vasiri kutenderwa kuti vapiwe, vanga vachinzi ngavangodya chikafu chete chinobva kujeri ikoko.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanove nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mudunhu reMasvingo, amai Shila Chirisamuru, avo vakasungwa nezuro kumasvingo varara musungwa mushure mokupomerwa mhosva yekuungana vasina kuzivisa mapurisa. Gweta riri kumirira amai Chirisamuru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu and Mureri Law Practitioners vanoti vari kutarisira kuti amai Chirisamuru vachamiswa pamberi pedare nhasi uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Amai Chirisamuru vakasungwa mushure mokuratidzira kwenhengo dzesangano ravo kumasvingo kwekare vachiti vanoda kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMureri.
Amai Chirisa vasungwa tabva pachikato. Pachikato vanga vanzi vari kutongwaiwa nepublic violence, but tazondotiwo tasvika kulaw and order vabva vavacharja neyavanoti contravention of section 7 subsection 5 yemopa inonzi iyo vaita fail to notify the regulating authority kana kuti kana iyo yakona vanovatonga yatingati alternatively vari kuvacharja neyokuti vaparticipate in a gathering with intention to cause public violence.
Tiri kunzwa kuti iwo amai Chirisamuru vakwirirawo dare mumwe mupurisa wechidzimai papolice station ipapo ari kunzi avarova. Zvakamira sei?
Nyaya yanga iripo ndeyokuti vanga varambidzwa medication yavo nenyaya iyoyo kuti mupurisa wekuchikato vanga avarova. Saka iyo inyaya yatichatora yatinoenda nayo mberi, but tazotaura nevemuku law and order vakatenda kuti vatotora medication yavo. Saka taenda kumba kwavo vakatora medication iko zvino vavatitena paCentral Police Station Mashengo. Tine tarisiro yekuti tinoenda kukoti.
Iro amai Chirisa Muru vari kuti ipa mhosva dzavari kupomerwa idzodzo?
Iro mhosva idzo dzese vari kudziramba vanoti aiwa ini handina kutombosvika ikoko kwakuchiitwa gadzaringi iyoyo kana kwakune gadzaringi, nokuti pavanonzi papachiitwa izvezvo nepavanga vari kwavazosungirwa kunokwanayo distance ingaita kilomita. Saka havazvizivi, havana kutombosvika nezveikoko.
Imi segweta rinorwira kodzero dzevanhu, kusungwa kwaamai Chirisa Muru munokuona kwakaita sei?
Kusungwa kwamai Chirisa Mukoma Jonga kunongoreva kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa, nokuti papa vanoti papachiitwa demonstration kana kuti papachiitwa public gathering, but chinoshamisa ndechokuti vakwanisa kungobata munhu mumwe chete ivava Machirisa Muru, hapana umwe wavazobata futi. Saka zvoratidza kuti vanhu vangosungana nomunhu wanga achifambira achienda kwaanga achienda, nokubva vangofunga kuti kana kwakune iyo yanga ichinzi public gathering yanga iriko, havaizoshaya munhu wavanongosunga wokuti vapomedzere kuti ndiye munhu wanga achikonzera izvozvo. Asi izvozvo zvomupfunyikidza kodzero dzevanhu, isu semagweta anorwira kodzero dzevanhu toti aiwa zvofanira kutisvika kwamvura yacheka makumbwa, zvofanira kusiyanana.
Avo vange vari gweta riri kumirira amai Chirisa Muru vaMartin Mureri vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroneko rinoti mutumbi wegamba renyika vaStanley Leya uchabva pamusha pavo weMasenda kuPlumtree mangwanani anhasi uchiendeswa kuBulawayo uko kuchanetwa munamato munandere yeWhite City nenguva dza9 mangwanani ano, vozoendeswa kuHarare masikati anhasi vachizochengetwa muHeroes Acre mangwana. Mukroniko mekare, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichabatsirwavo nemari inoita 350 rand iri kupiwa vanhu vasiri kushanda pamusoro pecoronavirus. Dare repamusoro redzimhosva muSouth Africa rakati vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe vapiwewo rubatsiro urwu. MuDaily News vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT inotungamirwa namuzvare Dokozani Kupe vaAbednego Bebe vari kukurudzira vaNelson Chamisa namuzvare Dokozani Kupe kuti vachirega zvekurwisana vabatane kuti bato rive rimwe chete. MuHerald mune nyaya yokufa kwemapurisa matatu nemusoja umwe chete mutsauni yakaitika mumugwagwa weHarare Shamva Madziwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vadiko, vana baba navana mai veStudio 7, ini ndinoitwa Obed Gomva. Ndiri kutaura kuno ndiri kuno kumanika lendi. Ini ndinoti upenyu hwaoma muZimbabwe, upenyu hwaoma. Ndokukurudzira kuti vatungamiri venyika vafemerwo nemweya waMwari vazwire vanhu tsitsi.
Makadiko paStudio 7 vatefenyuri veStudio 7 nemi vateereri veStudio 7, ndine mubvunzo wangu wandinawo ndoda kubvunzawo apa. Ndokupaiyese panotera Studio 7 ndichingonzwa chinzi tiri kutaurawo nevamiriri vemasangano nevashandi vehurumende, asi handina kana zuva 1 randakambonzwa pachibuda mumiririri wemapurisa kana kuti wemasoja, asi ivowo havanawo vamiririri vavo here? Nekuti hatisi kuzivawo. Ndofunga ivo kumativi kwavo vari kunyatsohora mari dzakasiyana nemadokta nematicha. Ndaikumbira kumbobvunzawo ipapo.
wachitari ya wasikana avo MTC watata wajwana mamombe ni wangu wake wana wawai tukuhira rusunu mkoro wanu wasina shawaru kuita sagaifa kujema sata cheti wa chungo sifambira batu wanu wawu waka rangwa waka kuwadu wa sagaifi sisa utora kuna wale mjere batu wakaba 60 million ini wanu walukuru kuhara waka wandezi zefa nangu wachwana rubatika nuna imariye uri kumba kwa kia kwele nga nyusipepezi kambili wa muna ngakwa gaisa daru
Makabiwa shumara do studio 7. Tiri kurwadzikana nezvinoita zano TFS. Chee zvino tiri kuona kuti madzimai maviri afa denda ratekeshera munyika. Apa mari varikuisa muhomwe mari dzavanenge vapiwa kuti dzishandire vanhu. Saka nyika inoenda kupi? Munhu anongonzi bhero, anongonzi nhasi asungwa akutoenda kumatare edzimhosva akutobudiswa. Ko vakabhenyiwa vari kupi? Iye zvino zvinomhoesa mujeri. Havana kana mhosva. Munhu ane jeri. Munhu anofanira kuenda kujeri auraya nyika atouraya vanhu vairi sofa. Mari muchiisa muhomwe muchidya munoti kuri kuenda kupi? Ine urombo nemwana namonzora nana kupi muri kubata muchidya mari dzevanhu dzecovid muchipiwa kuti muparadze nyika hatizive kuti tinosvika kupi dai muri vamwe vanhu machinja pfungwa dzenyu tatenda zvaro
Masarase Studio 7 wa muda mkuma junga kandi mire na mwa wose mtudo nguta wa wosa angu panya ye mari kwa kinentini ya kari kwa corruption msukabu yu nana obadaya mwa ni wa mwa wawu nyaya yu ya ifana mwa obadaya mwa ashtu wa mkati kutawra kuno kutawra kuno obadaya mwa urikumba aga badara 50,000 only kutahinde kumba tamarino shika 60 million tishirewa ya kuzi iso kuti obadaya mwa acha kukiriki jiri ya palisina nyaya ya katupira ndozi mirikwa kuzani pia tishirezo mwenye ya falonga katora na mchere zifel dira katu inda kamba paruzi kata anonga na mchere ya banzi inda kumba tishirewa zine wa kuru mkati kanganu wa niza zaba na nishabuda hapa ama zangu kumari Zimbabwe tatenda angu di indi kuna kujosa
makadi makadi wana mkoma jonga zvari kuitwa izvo kuti obhadhaya moyo unongoenda wotonzi bhadhara 50,000 iwo kwakutungana kwembudzi kuri kuitwa nezano koivo vanakupe vanombozvifambisa sei kuti kuzano variko kuMDC variko vanoda kudii ine hangu ndichingoti dai vanhu vangovhoterawo pa2023 apo vavhotere vachamisa unhubu hupere nekuti tanzwa nekushandiswa ndiri zvangu paSouth Africa apo pamidhubeg ndatenda
mazuva ase pastudio 75 tendinonzi Denis zvangu nepaketown regai zvenyu vamunangagwa vanozviziva kwa zvavakambopinda mazviri saka ivo vakapiwa chari namwari kuti vaibatsiri vanhu vezimbabwe ndoku vakupesera vakudzora kumadhaka kwakukanya zvaakachiitwa nevamwe vanhu kukanya kwamadhaka naivo vari parumanonzombe vanoziva kuti nyika vari kuita dzichita havari kutaurawo chokwadi kuti vauya ri pamberi kuvanhu vanoziva kuti kana chinhu chichinge chiitika mwari vanonge vachirikonda taifunga kuti mwari vakavapa chanzi kuti ivo vachigari vashandisa nevanhu vezimbabwe zvakanaka asi ivo havakwanisi so tinotora tichaona nenguva nguva time hotel tichazotaura navo rimwe zuva tichivafonera chiti vamunangagwa zvemaangu mani uchiita zvazvo chanzi makapiwa makaitambisa saka ipapo ndinoti munangagwa ngavaende kune mabasa avo asi mwari variko vanomirira vanhu vose thank you bye
Noti makadini makadini vatungamiriri vedu vestudio 7 vashamarari nokwazisai nemufaro nhangu ndachida kutaura panyaya yedu yeutungamiriri hwedu hwenyika wezimbabwe ndinoti kuna vachamisa aiwa kana inga Mozisi akadhonza 40 years kubva nevana vejipita kuenda navo mukenani neni ndongwa yamuchadhonza tineni ticharamba takasitsigirai kusvika zvanaka pamberi neutungamiriri hwenyu musarwadziwe nezvose zvavanobata kuda kuedza kuvhiringa basa ramunoita rakanaka kumberi kwousu hwevanhu asini ruzhinji nenyika yose ine kukutsigira kwenyu
idzo tange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, Murie Zimbabwe. Tinokoka itimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tishange tishendra mberi, tishitarisa nyaya ye chirwere che coronavirus. Icho chabata avanu anodarika mazana mashanu munyika. Tirukutarisa o hurukuro zirugu itwa pamsoro pezwe kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Murie Zimbabwe, msakangane kuteerera chirongwa ichi. Nasi Maneru na 8 PM.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa nekushukurudzwa nemapurisa echichena kwevanhu vatema, mutambi webhora Colin Kaepernick akaramba kusimuka apo rwiyo rweNational Anthem yeAmerica rwakange ruchiimbwa pakutanga kwemutambo wechikwata chake musi wa26 nemavhuvhu 2016. Kaepernick akapfugama neibvi rimwe chete kuratidza kusafara kwake nokubatwa kwaitwa vanhu vatema. Kubva zuva iri, Kaepernick haana kumbozotamba bhora sezvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakurudzira varidzi vezvikwata zveNational Football League kuti zvisape Kaepernick basa. Asi kupfugama kwakaitwa naKaepernick kwadzoka zvine mutsindo zvichitevera kuurawa nemupurisa wechichena kwemurume wechitema George Floyd masvondo mana apfuura. Kupfugama uku kwave kutsigirwa nezvikwata zvemitambo yakasiyana-siyana, mabhizimisi pamwe chete neruzhinji rwevanhu. Anoongorora zvemitambo yakasiyana-siyana, Tafadzwa Mujanja anoti kuurawa kwaGeorge Floyd kwakaratidza kuti zvakange zvataurwa naKaepernick zvave zvechokwadi uye hazvizagona kurambika.
Nyaya iyi yakatanga muna 2016. Colin Kaepernick aive anonzi quarterback mutambi mukuru wetim inonzi ma 49ers vekuSan Francisco akapfugama mushure ari kuratidzira nenyaya yekumbinyikidzwa kwangakurwidza vanhu vatema muAmerica muno. Izvi zvinhu zvakanga zvakonzereswa nekuurayiwa kupfurwa kwanga kuchiitwa vanhu vatema nemapurisa muAmerica. Saka Colin Kaepernick mugore ra2016 akaona zvakakodzera kuti aratidzire kurakidzira kuti aite protest nenyaya yeracial injustice, police brutality nekumbinyikidzwa kwevanhu vatema muAmerica.
Sikuona kuti Colin Kaepernick haana kumbozotamba mutambo wake kubva panguva iyoyo nazvino asiri kutamba. Asi tiri kuona kuti makambani nevarinzi vematimu ezvemutambo vave kuita sekunzwisisa. Uyu Godel weNational Football League akatokumbira ruregerero achitoti Colin Kaepernick wakanga ari right. Chii chiri kuitika pavamujaji?
Tikadzora ndangariro mbijana todzoka kumwedzi waSeptember 2017, mukuru wenyika yeAmerica vanonzi vaDonald Trump vakataura kune varidzi vematimu emNFL kuti vadzinge Colin Kaepernick mumatimu avo. Vanhu ava vakaita kuudzwa nemutungamiri wenyika kuti vasamupe basa rekutamba mutambo wefootball. Izvi ndo kutera kwazvakaita ndekwekuti kwakashaya kana team 1 yakamusaina. Saka Colin Kaepernick akaita makore ese aya asina team yaaitambira, achiramba achingotukwa nevanhu vakasiyana-siyana vemuAmerica kutozvichitosanganisirawo iwo mafans wefootball. But city kupfugama is an American in it goes against flagrant America. So vatatu dzoka kunguva munguva yatari yazwana nhasi mushure mekuurayiwa kwa George Floyd. Kwakaonekwa murume mukuru akadzimbirirwa nemabvi emurungu kusvika afa. Ndo yanga iri ni iyaiya yekupfugama kuprotesta kwanga kuchiita Colin Kaepernick. Saka nyaya iyi yekuurayiwa kwaGeorge Floyd yabva yadzokesa chironda cheracial injustice nekumbinyikidzwa nenyaya yaigara ichitaura Colin Kaepernick. Saka vatunga miri wema team aya Sarifa iyo mkuru wacho wa Roger Tadeo Wava waona kuti vano watema Vano tamba mu National Football League Ndo wanoita 90% yewa tambi mu league And ndo warukuba waitao kuratizira kuti aye waka Isusu kana tiramba tibinyikizo na mai wedu hata zetu Yotu ndo ma community atinova Saka atisikoda kuzotamba muligi inotera Saka ndoza fosereza kuti Matimu aya nema kambani Newani wakawanda Wachi tokere kushure kuti wazitange kusapota Ufolding company ninye Kikuru chiruko anesa ndite kuru Inye emari waona kuti ma players wakaratizira mutambo uyu haukwanisi kuzotambwa season inoya saka ndo zviri kuvaforceredza kunyanya iwo va Roger Goodell kuti vaite walk back zvavakambotanga wataura
kana makatarisa mberi uku patiri kuenda munoona zvichiita mutsauko mukuru here zvavari kuita vave National Football League uyezve munoona sekuti ivo va Colin Kaepernick vangazobvumidzwa kutanga kushanda zvekare here
zvichabatsira nekuti zvinosimbisa ndingati voice revanhu vatema mutambo wefootball mutambo mukuru kuru munyika ino yemuAmerica Saka wanu avatema kana wakubumizwa kuratidzira kunyanya iyo wanotamba patinenge tichizoona wachipfugama inonyatso kutumira message yakasimba nekuti varungu wanoda izvozvo zvekumbinyikidza iyo vanonzi maresis vanoufarirawo mutambo uwoyo saka vachazoona vanhu vatema vachiratidzira saka ndofunga zvichabatsira zvinobatsirawo to an extent asi pachine basa guru guru munyika muno nekuti struggle iyi slavery yakapera 400 years ago tinenge tichiofunga kuti mukore wanhasi hatingadai tichiri kutaura nyaya dzakadai tinoona kunga zvichabatsira asi handizivi hangu kuti zvichanyatsokupedza here nyaya iyi
uyo anga ari muongorori wezvemutambo tafadzwa munjanja ari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7 Mireivo kambo kanobva ku Four Brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512 madzimai matatu eMDC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kubiswa pamberi pedare repamusoro nhasi umwe wevatungamiri vesangano rinomirira varayiridzi reatus amai shida chirisa mhuru vari kutarisirwavo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.